chikwata chenyika yezimbabwe chomutambo wecricket amachevrons icho changa chikwikwidzana nechikwata chewest indies mumitambo miviri inozikanwa nokunzi matest series chakakundikana pamutambo wavo wechipiri zvinoreva kuti west indies ndiyo yakunda pamitambo yakatanga vhiki rapera kunhandare yequeens sports stadium mubhuruwayo zimbabwe iyo yakapedza iri mangange mumutambo wavo wekutanga yakakundikana mukunyanya vatambi vayo vanonzi mabatsmen ivo vakatadza kumwisa zvibodzwa zvaizoenzana kana kukunda zvive kuwest indies mutoro wakazoremesesa zvikuru kuchikwata chezimbabwe pakatanga kurwara mutambi wenyika ane mbiri gary balance iye akatanga kutemwa nemusoro akazotadza kutamba balance aimbotambira nyika yeengland akasarudza kumirira nyika yake yechizvarwa anga atamba zvinomwisa mvura pamutambo wekutanga wakaita mangange akakunda vatambi vamwe vose venyika nezvibodzwa zvake zvakasvika zana nemakumi matatu nezvina
mungatini zimbabwe cricket iri kuita zvakakwana here mukutsvagawo vamwe vatambi vanobva kune dzimwe nharaunda kuti vapinde muchikwata ichi chekiriketi
kunyange hazvo sangano rezimbabwe cricket rinova ndiro rinotungamira mutambo munyika richiedza matanho ekuti vatambi vabve kumatunhu akasiyana enyika kune vamwe vanoti matanho esangano anotoda simba rakawedzerwa nokuti kune vatambi vakawanda kune dzimwe nzvimbo vasiri kuwana mukana wokutambira nyika nenyaya yekusimbisa mutambo zvikuru mudunhu reHarare chete kune vashamiswa nekushayika kwevatambi vanobva kudunhu rebhuruwayo iro raimbova nembiri yekubura vatambi vane mukurumbira sana hit striker chris mpofu john nyumbu nahenry olonga chikwata changopedza kutamba newest indies vatambi vacho vakawanda vanobva muHarare asi pane vamwewo vakaita sabrandon mavuta anobva kukwekwe doni tiripano wekwamutare narichard ngarava wekubhindura zvingava chiratidzo chekuti pane chido chekusarudza vatambi vachibva kumatunhu ese
chikwata chezimbabwe chichange chiri kutamba mitambo ipi munguva inotevera
zimbabwe yave kugadzirira mitambo yavo inotevera paichasangana nechikwata chenetherlands katatu mwedzi unouya pamitambo yanga yakatarisirwa kuti ichatambirwa kunhandare yequeens sports club zvekare nhandare yequeens inofarirwa nevakawanda vanotevedza mutambo wecricket uye ndiko kwakatambirwa mitambo yakawanda yakafadza inosanganisira machevrons achitamba nepakistan muna 2018 kukazotevera gore rapera pavaitamba nenamibia mumwedzi wajuly mutambo wekutanga wanga watanga musi wa4 kunopera musi wa8 february kuzoti wechipiri unova ndiwo wanga wakakosha kusarudza vanokunda wakazopera nezuro nokukundikana kwanga kwaita nyika yezimbabwe